dando ira difungo kuti dano rinyore kutora kuhurumende nekuti hurumende panyaya iyi yakatarisana nezvinhu zviviri chekutanga ndechekuti iponese vanhu idzivirire kufa kwevanhu nekuti chirwere ichi chiri kuuraya chechipiri ndechekuti hurumende itore matanho anoita kuti vanhu vawane cheuviri kunyanyanya panyaya dzezveupfumi saka tinoziva isusu kuti bhodha rebate bridge ibhodha rinoshandiswa nevazhinji vanoita iya inonzi cross border trading vanoenda vachinotora zvinhu kusouth africa vonotengesa kuzimbabwe vamwe vachitorawo kuzimbabwe vachinotengesa kusouth africa mhuri dzichiwana kurarama saka handifungi kuti danho ratorwa zviri nyore nekuti zvinhu zviviri izvi matariso atiri kuita ndeyekuti zviri kupikisana saka hurumende ndoona sekutoti yanga yakaomerwa kuti yodii panyaya
iyi tichitarisawo nyaya iyoyi yekuti muganho iwoyo wezimbabwe uchakavharwa kudivi resouth africa vakavhura muganho wavo zvine zvazvinozobatsira here
inyaya yakaoma kutaura nezvayo nekuti nerumwe rutivi officially zvine zvazvinoratidza kuti zvinobatsira nekuti vanhu vakanzwa kuti kwavhurwa uwandu hwevanhu hunoti wandei hunenge huchida kupinda nekubuda richishandisa bhodha iroro asi rakavharwa kudaro tiri kungoona kuti vanhu vari kuyambuka saka tingati zviri kunzungu nekunyimo zviri kubatsira hazvisi kubatsira
imiwo semuongorori wezvematongerwo enyika muchitarisawo mamiriro azvakaita zvii zvamungakurudzirawo kuti dai zvaitwa nehurumende padambudziko irori
hurumende dai yagona kuti vakawanda vabayiwe toziva kuti aiwa nyangwe denda iri rikauya vanhu vakadziviririka kubayiwa kureve kuti havachabatwi nacho asi kunodzivirira uwandu hwevanhu vanogona kufa nekuda kwedenda iri saka kana vanhu vabayiwa vakati wandei zvinoita kuti kunyange vakachida kufamba vachikrosa mabhodha vachitsvaga kurarama sezvavanoita vachikrosa bhodha rebate bridge tinoziva kuti upenyu hwevanhu hwakadziviririka saka nyaya ya ndinofunga kuti da kuti iongororwe nehurumende ndiyo yekuti kutsvagwe mari yekuti vanhu vagone kubayiwa vanhu vagone kubayiwa vakawanda kuitira kuti upenyu hudzokere kwatingati kuri nomal kwaunga hungori denda irisati rasvika
asi iko kuvharwa kwemuganho webate bridge kune zvakungakanganisa here kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa imomo
hongu zvinokanganisa zvakawanda panyaya dzezveupfumi izvozvo nekuti tinoziva kuti vakawanda vanoita zvekutenga nokutengesa vachida kuyambuka bhodha iroro kudzokera kuzimbabwe kuitawo nyaya yendaramo munoona kuti hama inogona kushayika iri kuno kusouth africa vanhu havasi kutenderwa kuenda kunoviga vadikani vavo kuzimbabwe saka pane zvakawanda zvazviri kukanganisa maererano nezveupfumi uye maererano nekugarisana kwevanhu.